gamba redu rakarwa hondo rakapona kumabara emuvengi akawandisa asi kuzongopa netiro isina kutsarukana takarasikirwa negamba igamba gamba remagamba vashiri ava havasi munhu wokufamba naye muhondo ranga riri gamba after hondo rakanga riri gamba kusvikira vakwira vakwidziridzwa kutungamira mauto yedu emuchadenga vakazokwidziridzwa futi varitaya kuti vaite minista weagriculture ende iye zvino agriculture yanga yakufamba zvakanaka mechanization yanga yakuuya zvino sitanira rajohn deere vanhu vauya tanetseka zvikuru isusu futi varimi
vamavhinga asi tichitarisawo upenyu hwavashiri pakawana nyika kuzvitonga kuzere tiri kuona vamwe vari kuchema chema kuti vangadai vakakumbira ruregerero kumatebeleland uku munoti kudii
idambudziko guru kushayikwa kwavashiri uyezve nerimwe rutivi vanenge vari gamba semunhu akarwa hondo yorusununguko zvataurwa navaparadza asi zvakarewo basa ravakaita semutungamiri we6th brigade kuma1980s vachitungamira panguva yainzi nguva yegukura hundi inoita kuti vakawanda vekumatebeleland nekumidlands varambe vaine kutsutsumwa muhana dzavo kuti havana kunge vakumbirwa ruregerero pane zvakaitika kufa kwakaitika hama dzavo nevamwe uyezvewo tingati isu sehurumende yezimbabwe yanga isati yasvika pekuti inyatsozendenyura kuti zvionekwe kuti chii chakaitika panguva yegukura hundi uyezve kuti pave nemutemo unobatsira vanhu vakarasikirwa zvisiri parutemo nehama dzavo
vaparadza munoti kudini mashoko aya
isu tinoti wafa anaka muchivanhu chedu hatitaure kushoropodza munhu atisiya kunyanyanyanya gamba redu ivava vashiri ini handidi kutaura zvakanyanyisa panyaya yakaitika iyoyo yakataurwa navamugabe vakati muchirungu it was a moment of madness endezvo iye zvino sekuziva kwangu ini purezidendi vedu vamunangagwa vari kunyaya iyoyo vari kudhila nayo
todzoka kwamuri vamavhinga semaonero enyu rufu urwu rungakonzere matambudziko akaita sei mubato rezanupf nekunyika yose haro tichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika
rufu rwavashiri rwasimudza mhepo yakakura mukati nemusangano wezanupf nehurumende yezimbabwe nekuti vasati vachengetwa patova nemakakatarwa ekuti chii chavatora veukama vamwe vari kuti vakaisirwa muchetura muchikafu vamwewo vachiti chirwere idenda recovid kune kurwisana kumbishi kuri mukati nemusangano wezanupf
vaparadza zvinoreva here kuti paakuita mapishapisha zvakati
dambudziko ratinaro muno munyika kune vanhu vanopikisa vanoda kuona nyika ino ichirwisana vanoda kuona bato redu rezanupf tichirwisana unoziva panofiwa pega pega pane kutaura kunoitwa kana kuri kumusha unogona kunzi munhu aroyiwa munhu aitwa sei munhu aitwa sei hatisati taziva kuti chakakonzera kuti vashiri vafi chii tese takamirira madhokotera kuti atiudze vapedza kuita post mortem yavo
todzokawo vamavhinga tichipeta chirongwa chedu panyaya yekuratidzira kwemangwana iyi muri kuona sei vanhu vanokwanisa here kuti varatidzire kana munyika muine chirwere checovid-19 ichi chauraya vanhu vakawanda
hapana chinokonesa vanhu kuratidzira chinongodiwa chete kutevedzera zvinodiwa zvekuti vanhu vagare vakataramuka mamita maviri kubva mumwe pane mumwe vakapfeka zvekudzivirira kumeso zviya uyezve vakashambidzika kugeza maoko vavo nguva nenguva
vaparadza munoona sei kuratidzira uku
dambudziko ratinaro munyika muno tine vanhu vanotesvedzera vamwe vakafanana navamavhinga kuamerica kwamuri ikoko vanhu vakada kuita demonstrate kuratidzira kwavari kutaura chii chakaitika ikoko zvaunoziva iwe vatrump vakaendesa masoja kunomisa izvozvo nekuti zvinoparadza chirwere chinoparadzira chirwere chedu chirwere chakauya ichi checorona ichi saka ndo zvavanoda kuti zviitike muno muzimbabwe kana zvaitika izvozvo tawana vanhu vakawanda vanekwana mazana mazana vamwe vachifa vofara kuti wenai hurumende yapedza kutonga wenai ndozviri kushuvirwa nezuro ndaitotaura nemabritish ndichimataurira inini kuti majaira zvikuru nekuti ndimi muri kusponza zvinhu izvozvi kunyika kwenyu hakuna zvakadai asi muri kuda kuti muchipesvedzera vanhu vedu kunoku kuti vaite zvisina kunaka vatyore mutemo vazviuraye
vamavhinga
vaparadza musanyanya kuramba makambambashira pamanyepo ekuti vanhu vezimbabwe vangapesvedzerwa kutaridzira nebritain kana america hazvisi izvo imi muri munhu mukuru munofanira kunyara nemashoko amuri kutaura chepiri ndechekuti imi segweta rinorwira kodzero dzevanhu ndiri kutaura kuti vana vezimbabwe vese pasi pebumbiro remutemo renyika vane kodzero dzizere dzekutaridzira.